This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 6 2015. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Ndiri mukuru wenyika tangomuonawo mudezi kabhineti aichagara vanozvana munangarwa tongovaona vachingomhanya vachituka mhena vanonzi magamatoksere.
Vaimbova guru kota rezveupfumi vatendai biti vanoti hurumende yakundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Kunyima vanhu marezinesi emacommunity radio station zviri kuita kuti budiriro isafamba nemazvo muZimbabwe, kuita kuti vanhu vataure vakasununguka panyaya dzokurima, panyaya dzekutaura kwezvirwere zvakafanana naHIV AIDS.
VeAmnesty International vanoti hurumende inofanira kupa vanhu marezinesi ekutepfenyura munharaunda dzavo kana kuti macommunity radio. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rezveupfumi uye vari munyori mukuru mubato rinopikisa reMDC Renewal Team vatendai biti vanoti zviri pachena kuti hurumende yava Mugabe yakundikana kugadzirisa matambudziko ezveupfumi. Vabiti vanoti vakuru vehurumende vari kupedza nguva yakawanda vachirwisana kwete kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Tabata vabiti kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Varume ava vakoniwa vana chinamasa. Tiripo ndechekuti tapinda munenzi pachirungu recession. Recession zvinoreva kuti ikonomi yenyu kwemakota maviri yadzokera murivhesi. Now since 2012 ikonomi yenge ichingodzoka murivhesi, so we had over 6 quarters. So we are now, you know, the factual recession. But the recession in Zimbabwe, you know, to pin them with depression. Depression, though, part of the good in Nigerian, Makore 5, Kushka 10, Yakangode, Rakus number bars, Makambanaka, Bar, Wawan, Wachitambuga, and the Katarsa, history in Nika, you know, Kuba 1890, in Munyama, Wokupin, the depression, you are ever 10 years, ever 15 years, another Pachurungu, Makuznet cycles, cannot make contractive cycles. Saka, kuti kana mapinda mugomba iroro iro munofana kuti muite ma certain policies ekuti mumbude, but ZANU PF haizive. Saka zvavari kuita manje instead yekuti vaise Congress nemanyere ekuti vabude, vari kutoramba vachitochera mwena wekuti tingoramba tingosinga. Ndo paita problem. Uyu mukuru wenyika tangomuonawo mundege kabhineti aichagara vanozvana munangarwa tongovaona vachingomhanya vachituka mhena vanonzi magamatoksere. So vakuruma ava vakoniwa dai vabatsira vanhu veZimbabwe vangotanotasaa vanorima mapurazi kwavo kwavari kurima nyoka uko.
Asi chii chingaitwewo kugadzirisa dambudziko iri vabiti?
Ikwezvi varume ava dai vambosiya taapoinda inonzi National Technical Transition Committee NTTC yevana vakafunda vamwe munavo kunana World Bank ikokoko, vana Mutuli Nyube variko kuna na African Development Bank, vamborana basa iri because zvokwadi namaidzororo 2018 tetafa tanuna nenhamo yevarume ava.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vari munyori mukuru mubato reMDC Renewal Team vatendai biti vari varunare muHarare. Amnesty International yaburitsa gwaro ririkurudzira hurumende kuti ipe vanhu marezinesi ekutepfenyura nhau munharaunda mavo kana kuti macommunity radios. Gwaro iri rinonzi Beyond Tokenism, the Need to License Community Radio Stations in Zimbabwe. Tabata chipangamazano muAmnesty International vaSimeon Mawanza kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Hurumende yeZimbabwe inofanirwa kuzadzikisa mutemo weBroadcasting Services Act, uyo unobvumidza kuti pave nemacommunity radio stations. Asi tinoona kuti papera makore gumi nemana hurumende isina kuzadzikisa mutemo uyoyo. Izvi zvinoita kuti vanhu vari munharaunda vachishaye mukana wokutaura vakasununguka pazvinhu zvinonga zvichinetsa munyika. Tinoiona senyaya inorakidza kutyorwa kwekodzero dzevanhu dzokusununguka kutaura nenzira dzavanofarira kunyanya kushandisa redhiyo inova inosanganisa vanhu vakawanda munharaunda.
Asi semaonerenyu, chingava chikonzero chei chiri kuita kuti maresinesi aya anonoke kupihwa vanhu pane zvamuri kumbotaurawo nehurumende yacho?
Chatinoona isusu Amnesty International ndechekuti panyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, zvinhu zvematongerwo enyika zvinonyanya kukurira kodzero dzevanhu. Tinoona kuti hurumende ingava iri kufunga kuti ikapa vanhu mukana wekutaura vakasununguka vachishandisa nhepfenyuro, zvinobva zvapa mapoka anopikisana nawo mukana wekutaura nevanhu. Asi isusu semaonero edu Amnesty International tinoona kuti kunyima vanhu maresinesi emacommunity radio station zviri kuita kuti budiriro isafamba nemazvo muZimbabwe, kuita kuti vanhu vataure vakasununguka panyaya dzokurima, panyaya dzekutaura kwezvirwere zvakafanana naHIV AIDS, panyaya dzekugara chaiko chaiko kwevanhu. Kuri kwokuti vanhu vakakwanisa kuwana maresinesi aya vanotaura vakasununguka, uyewo vachitaurawo pane zvinonga zvichivabata-bata munyika.
Chipanga Mazano, musangano reAmnesty International, vaSimeon Mawanza vari parunare muJohannesburg, South Africa.
We love you. Saverio. Yeah. Tete Precious. Now we're Chief Chiyo. My Isabel. Yeah,
no. Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tadira pasi tafadza vari pasi tafadza kana ma-ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shintoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7. Waya, waya.
Muza waya, waya. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipakurira chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi tichange tichikurukura nemadzimai anobva kunharaunda dzakasiyana-siyana nemabasa avari kuita ekutenga nekutengesa. Tichange tichitarisawo kuti inhona dzipi dzavari kutarisana nadzo mumabasa avo panguva apo gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo vari kuti nemuvhuro vari kutengesa vari kumaguta nedzimwewo nzvimbo dziri mukati memaguta vanofanira kunge vaenda kune nzvimbo dzavachapuwa nekanzuru.
Indinezwa mai vambe, tinoshandira kwamako panonzi Bajambanja, toita zvekusona nekutengesa pamafree market ari ipapo. Asi manje dambudziko ratiri kuwana ipapo ndere kuti tiri kuuya tichibviswa. Like izvozvi, takatotome imwe nzvimbo rimwe saidhi riri kutobviswa vanhu. Vari kutonzi hanzi pada kupiwa vanhu, hatizivi ndeve misangano here kana ndevechii. Saka vanhu ivava tichizva kuti vada kuvaendesa kuti zvinoreva zvekuti ezinei zvikutofamba nekanzuro. Like payakasvika ikoko iri kuti ava vari pakanaka, ava havasi pakanaka, but vanhu ivava tichizva kuti kana vavabvisa vada kuvaisa kuti nekuti ndo patiri kutoraramaona apo ipapo. Saka vakatibvisa tichizva kuti vada kuti tiita sei. Bhoti pamusvika ipapo vandorine rimwe saidhi rakakurisa riri kunzi hanzi ngaridhisi kuchitungisa.
Imi munokwanisa kunge muchibata mari yakawanda sei pane mabasa amunoita?
Tingangoti kana tichinyatsotengesa zvakanaka pazuvawo hautadziwo kuona $50 yako. Kana une stafu yako yakanyatsonaka ofiti unogona kuti kana pasvondo unogona kunohodha zvinhu zve-200 something. Kazhinji vanhu pabasa pedu vanohodha kamwe chete pasvondo.
Munokwanisa kuraramisa mhuri here nebasa ramuri kuita iri?
Kare tambokwanisa kunyatsoraramisa but mazuvano nekuoma kwaita zvinhu mari iri kunetsa. Asi ofiti zviri nani kuti hatichizofa nenzara unozongonawo yemurivo nechi kuti vana vaende kuchikoro zviri nani asi manje tinotochema kuti vakatidzika ipapo tikanogara kudzimba vana tinovaendesa nekuchikoro
mune vana vangani
ini dzangu ndine vana vairi ndiutori muwidho akatofirwa
saka muri kuona sei kurudziro yakaitwa navachombo yekuti munge mabva kana muri kutengesera mukati memadhorobha kana mamunogara muendeswe kune dzimwe nzvimbo
ndinoona kuti kurudziro yavo yanga yakanaka dai vanga vaine nzvimbo dzavari kutiikwa kuti ibvai apa muchienda apa sezvo vakatipawo kuti 7 days vachitivakirawo 7 days dzacho toonawo pekunogarawo ne 7 days vozvisusa hatina pekuenda vakatibvisa zvakutoreva kuti takutanga kutambudzika kudzokera back to square one saka zvinhu zvakatotiomerawo vakationawo pekutiisira kuti vati ibvai apa endai apa achiona zviri zvinhu zvakashata asi manje zviri kuitika zvokuti usungwari kana vakunzi masoja ari kuuya musuwa akati isati taziva manje kuti ko isusu tatii kupihwo mukana wekunzi mazuva akati motaurirwa moonekwa kuti mukurifunda sengori kana makunzi musi wa8 masoja ari kuuya zvinhu zvakangotivhundutawo kuti kochii chakuitika munyika ofuiti suti munyika medu munoma hamuna kana indastry ipapo ndopakurarama nemunhu wese muno munyika vakatibvisa ipapo vamwe vane varume sezvo varume vakangogarawo ndo vamwe vacho vanga vakufambawo mumastriti vachitengesa zvakutoreva kuti nhamo manje yakutovedzera munyika medu
dai hurumende yaiuya kwamuri imi vanoita zvekutengesa vachibvunza kuti maida kuti zviitwe sei maiti chii
inini nepfungwa dzangu zvangu ndaiti vakatipa pakanaka panosvikawo vanhu kwete kusango ndakanditoona zvakangonaka kuti kungoaloketwawo panhu pakanaka asi pari panhuwo panoonekwawo kuti vanhu vanofambawo nepo kuti isusu vakatisiwo pakanaka pekuti vanhu vanosvika hationi paine chakaipa chataramba ndechongori kana makunzi mangwana muri kubva
aiwa tinokutendai hamai vambe kunge manga muri pachirongwa chedu
inini zita rangu ndinonzi Sitavile Chuma ndotengesa ndiri kugwanda ndiri mvenda wekugwanda ndotengesa matomatoes nemafrozen nemacheni tohodha macheni chitengesa
saka zviri kufamba sei ikoko kugwanda
kugwanda hazvisi kunakisa zvakanyanya because unongoti uchingosvika nekura box yemafrozen vechingokumbira dhora necouncil kana usina dhora racho at times vanokutorera mbatya dzese vakazvitora kutigotevera kwavanoziisa hauwane chinhu mafrozen you can't sell more than 30 per day mafrozen i1 rand so iyo vachave vechida dhora racho kana achitengesa nemarand unowana 30 rand here ukangoti waita chance yokuti watengesa ese eri 30 unosara ne22 rand zvekare takavataurira vanhu ava kuti aiwa ngavatipewo nzira zvokuti tingashanda sei because tiri kushandira vana vechikoro gwanda yacho haibhadhari kuti masevenzi vana vacho ndizvo vana mbuya vanotarisa
saka munoda kuti hurumende iite sei kubatsira imi semadzimai sekutaura kwamaita
semadzimai tachikumbira kuti dai hurumende zvaichingoti haina mari vanoti kana yekukwereta haikuti vatipe mabulki amounts kuti timbotangisa business zvakangoti o havana dai yaichitihorisa vanhu vecouncil zvazvichiita nani because vana vedu vanoshanda kucouncil vesingahori two kune maorphans akawanda havana nzira zvokubatsira maorphans edu dai kwakuchiita nzira zvokubatsira kuti maorphans acho iwawa anosferisa nzira vovabhadharira school fees
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai vambe vari kuchitungwiza naamai Chuma vari kugwanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington
iko zvino tochienda kuchirongwa upenyu hwedu our lives chatinopakurirwa naJonga Kandemiri
ndinokutambirai muchirongwa upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa dambudziko rinonzi riri kusangana nevagari vemuguta rezvishavane vanorarama nekutengesa Vagari ava vari kuti paita mumwe muzvina bhizimusi apinda mubhizimusi ravanga vachiita rekutengesa huku izvo zvave kuita kuti ivo vaburiswe mubhizimusi sezvo muzvina bhizimusi uyu ari kutengesa huku idzi nemutengo wepasi pasi izvo zvave kuita kuti vanotenga vamhanyire kuna muzvina bhizimusi uyu. Mukuseya nezvedambudziko iri, Tabata Sachigaro vevanotengesera pamusika wehama maoko vaFinias Madzivire.
Tinoti zuva ndo madhabhodhi akabata zvishava muzuva imomo ndinenge ndavatengesa. But tiyo kwesheni apa ndiye ndiri kusection yefood and vegetable. Iko zvino nemamiriro akaita nyika yedu yekuti mabasa ine dzidika hachawanisi nechidiki vanga vachirarama nekuita zvekusiya zvehuku. Tinova zvinoitwa nemunhu usina mari kana tichitaura muno muzimbabwe ndokuzi tinokwanisa kutangiwa nemunhu anga asinawo mari akangowanawo mari shomo iye anokwanisa kutanga nayo. Saka mabhizinesi mene vauchipinda mubhizinesi riya zvichireva kuti vava kuchiaffecta mayouth zvekuti nedzisiro vanhu vachapedzisira vopa nokuti kwacho kwavanga vachiti vanoraramira apa kusina kwavachararamira nokuti ivo kana vapita at a large scale kune vanga vachipa at a small scale automatically vanobva vadonyura.
Asika vamadzivire mese munenge muchitengesa chinhu chimwe chete chakafanana, dambudziko riri papi apa vari kupinda nemutengo uri pasi here kana kuti vari kudii?
Maprices avo ari pasi. Semunhu unoita zvinhu zvakawanda, dambudziko riripo nderekuti veruzhinji vari kutambura pari zvino. Saka vari kuzama kurarama mburikidza nokuchengeta huku. Vachichengeta huku kudero vanenge vasinazve mari yakakwana kuti vakwanise kuchengeta huku dzakawanda. Dai yanga iri kuti vanhu vane mari yakawanda, haiwa kwangwa kubva kwevanhu vari pazera rino zvoo mazira akasiyana. Kuti uyu akaita huku dzake 10,000, uyu akaita huku 100, uyu akaita profit ye20 cents pahuku 200 nedzisiro hatendi upfumba mati. Saka ndodambudziko riripo riri pabhizinesi rati kuti iye bhizinesi iroro ndo rinova rakanyanya kubata muzvisha vanhu, rinova zvenoita kuti vanhu ivavo vakanga vatengesa huku dzavo nemariyo yakati vakawanawo maprofit avo vanoenda kushop kwakezi ndo vanonotenga vanonotenga mafuta kushop kwake. Saka chasinga zvino iye kana adero ava veruzhinji havoshinda kumusha here kana kuti vogara asi kushopu kwati kuti kutengwa kwacho handizvi kuti iye unozvibvunzisisa here kuti kune vamwe vanhu vachavazosindikana kuya kutengawo.
Imi mati mamboedzawo here kugara pasi nevemabhizimusi ivava vari kupindawo mumabhizimisi madiki aya muchivapawo divi renyu kuti aiwa isu ndo matiri kuwanawo mari yekuti tizokwanisawo kuya tichitengawo zvimwe zvatinokwanisawo kuwana kuzvitoro kwenyu?
Nyaya iyi yakadotanga mazuva akapfuura tichitaura taingotaura sei dambudziko rawira mumusha. Inyaya yanga iri kutorongwa kuti vanhu vakwanise kuti vangomuhungisa unodawo kuti tiite sei nokuti kutimuti tine zvatinokwanisa kumuita bhozi iye unoita unotiratidza kana mapepa ake kuti zvetekisea kana kuti zvake zviri pamutemo bhozi muzimbabwe inenge yakasununguka zvekuti iye unotendedzwa kubvitawo. Asi kana zvinhu zvakaita sezvazii kuti vanhu vari kuraramira kunenge purojekti 1 iyewo semunhuwo une kwaanowana nako mari kwakawanda vaifanira kungeda azvhururirawo veruzhinji vakwanisa kuti vararamira.
Imi muri kubhadharawo here mari dzemitero kukanzuro?
Mari dzemitero dzinobhadharwa.
Saka mune anganzi pachirungu mahawkers license?
Mahawkers license iko zvino anga asisachabudi iti handichingoperera mabhei emusika pakusaa izvozvi kana ndiri pabhei number 7 ndi handingonoperera bhei number 7. License yanga ichipa ndichinzwa kuti chikonzero chakamisiwa malicense kanchiri chei.
Asi muri kugutsikana here nemari dzamuri kubhadhara kukanzuro dzekuteerera nzvimbo dzamunotengesera?
Mari yatari tichibhadharisiwa tinotigutsikane nayo, asi dambudziko riripo here nderekuti tichongotanga kungoti kubva patapinda mumaUSD hatichatauri zvedu zvesuro kusvika pari zvino hapana any development yatiyaitiwa kumisika yedu.
Aiwa vamadzivire, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Hai ndotenda mwaita basa.
Manga makateerera kuna Sachigaro wevanorarama nekutengesa vari muguta rezvishavane vaFinias Madzivire. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu, chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndechiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
munau zedu zemitambo iriko mangwana ekaso Premier Soccer League Dongo Somi iri kutamba ne Harare City kuvengere Buffaloes ichitamba ne Wawa kusakubva Wange ichitamba ne FC Platinum kukoliari Triangle ichitamba ne Cholocho kugibo Capes United ichitamba ne Flame Lily ku National Sports Stadium kuchita Islanders ichitamba ne Haumain ku Baba Fields sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro inawo zvakare vaimbo vagurukota rezveupfumi vatenda ibiti vanoti hurumende yakundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi veAmnesty International vanoti hurumende ngaipe maresinesi ekutepfenyura munharaunda tasvika kumagumo echirongwa chedu.